Vane ruzivo nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi rezimpas vakaita mahwepe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekariba. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukariba. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri wezimpak vatinashe farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzivikanwa kwavari pari zvino.
Taona kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatesiri kuona kubva musi wa 31 Desemba kubva musi wa 31 zvita.
Vafarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferesekwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
Taona kumapurisa simukati mubishi mekuita tsvakuru yekuona kuti chingari chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumazambia.
Hatina kukwanisa kubatsa mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.